zino rudo rwangu nderwako akutanga kwazvo taingobira bira. You became my best friend, nothing more and nothing less, yeah.
Mene yerudo nokurova ichipa mapasuva
akapeputa moyo ikatipa chiono chataisa tombuona.
Mene yerudo nokurova ichipa mapasuva
ana yangu ne ana yako zvikaroverana pamwe. Our love is so magical, yeah.
Tisha miso, dali wangu uti takura murudo, takura murudo. Tisha miso, mudiwa wangu una takura murudo, takura murudo.
Uri munyaradzi pandinochema. Unondipa chiedza zuva radoka. Unondigama apo ndokoromoka.
Chengeta mazwi ane rudo unonyeve ndutsa moyo.
Ndinokuda iwe dali uwestambo sami.
Nyaya the more.